Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 24, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hurumende inofanirwa kuvhara auction system nekuti haisi kubatsira chinhu. Auction system yangoita mukoto wemari yevanozivana kuti vaite corruption, haisi kuseva people.
Vakuru vakuru vemabhizimisi vari musangano reConfederation of Zimbabwe Industries vari kuyambira kuti zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyika nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika. Asi RBZ iri kuti sangano iri riri kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Mutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta vange vachitarisirwa kuti vavhure musika weZeta ETF vanonzi havachauye kuZimbabwe.
Handisi kukurudzira kuti tivhare maborder futi kana kuti tiwedzere maborder controls kwete. Tasvika panguva yekuti tichijaira kurarama nautachionawo. Ngatiite zvimwe zvese zvinoitika zvatagara tichikurudzira zvisingabvise maprivileges nemarights evanhu nemufaro wavo nokutambanuka kwavo.
Chirwere checovid-19 chotangazve kupararira kuSouth Africa, zvotyirwa kuti Zimbabwe inogona kutarisana nerimwe dambudziko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakuru vemabhizimisi vari pasi pesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vakayambira kuti zvinhu zvave kusvika pakaipisisa uye vakawanda vane mari mumabhanga yekunze vave kuita chipatapata kunodzitora vachityira kuti vanozotadza kana kuti vanozomanikidzwa kuzodzipiwa ave madhora emunyika zvakamboitika kare vakawanda vakasara vasina kana kobiri. Mugwaro rayakaburitsa CZA yakatiwo matano ari kutorwa nehurumende kudzikamisa dhora akundikana. Asi vachipindura governor weRBZ Dr. John Mangudya mumashoko kuvatori venhau vanoti CZA iri kuda kukonzera kusagadzikana muupfumi hwenyika. VaMangudya vatiwo CZA haina kuvaruma nzeve. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaudzawo vanhu kuEpworth neZuro uko vaita mabiko ekukunda kwebato ravo musarudzo dzemabyelections kuti vachasunga vavanoti varikonzera kusagadzikana kwedhora remunyika. Pamusika weRBZ Foreign Exchange Auction, dhora rimwe chete rekuAmerica riri kutenga madhora zana nemakumi mashanu nemashanu emunyika kana kuti 1:155. Asi pamusika wepamukoto dhora rekuAmerica riri kutenga madhora emunyika mazana matatu kana kuti 1:300 kana kupfuura. Asi kunyangwe dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi nevanopikisa vari kukurudzira kuti Zimbabwe isiyane nekushandisa dhora remunyika, vaMangudya vanoti izvi hazvisi kuzoitika.
Dollarization. Ata dashigala. Saka bozi chipa rwendo. We need to work together in this long journey.
Zvingatora makore mangani kuti dhora remunyika rinyatsotanga kushanda zvakanaka?
We believe that from now we need to be within 5 years. Takataka 2019 on the journey of this de-dollarization. It is journey is gradual and you said it's market based, not a forced de-dollarization. So because it's not a forced one, it's a gradual, the market based de-dollarization. It is that everyone, that's why we are saying you can still use your foreign currency in Zimbabwe and you can use your Indians in Zimbabwe. So I'm even bad to run around. No one is being refused to use the foreign currency, no one is being refused to use the Zimbabwe. Saka atida u azizi kutu ya mungu wani ini zaku ezitu kumani roba. Kapana chukumani ya. Jika ini kwadi kwadi. That's what we are doing, gradual approach.
Zvinorevei zvichitarisa kushandiswa kwe mari kwa America ne mari ya Zimbabwe.
So what do you mean? It's a de-dollarization process. It means right now, for example, if it is if you are 50-50, for example, you know that it will be that next year we will work to 60-40, but next year or the 40-60. So that's the processes of de-dollarization. And as you expand your production, as you expand your export, you know that you don't need too much foreign currency to import which, for example, what do you do to be increasing your reserve at the reserve bank? When reserve go up, it means that you can have your money in the bank. For people who are not also exporting, how important is Zimbabwe? 40 million, 50 million people, how many are exporting? Only fuel. And therefore, for you to think that those fuel will carry the burden of the whole population. And both if you use our local currency for people, if you use the foreign currency for people to transact in taxes over a long period of time, as you see. So I think Zimbabwe will all agree that eventually we need to have our own local currency, the functional currency. And that we need the journey. So we are agreeing as a country that we need the journey. And the journey, we are there on the journey. So people when they will arrive.
Governor we are busy, Dr. John Mangujga, Pariparunare Muarare. Tabata onyanzi nyazezo upumi muzvinafundo Gift Mugano kuti tinzwewo divi ravo panyaya iri kutaurwa neCZI.
Baro yakanyorwa neCZI rekuti hurumende itore matanho ekuti upfumi hwenyika hudzikame igwaro rakanyorwa zvine unyanzvi rinowirirana nezvandofunga kuti hurumende inofanirwa kuvhara auction system nekuti haisi kubatsira chinhu. Auction system yangoita mukoto wemari yevanozivana kuti vaite corruption. Haisi kusevha peoples. Takavaudza veReserve Bank kuti auction system inofanira kuita the Dutch auction system yekuti vanhu vanofanira kuziva in advance kuti mari iri kutengeswa ipapo imari. Rate yacho inonge yabuda munhu anopuwa highest bidder. Vanhu vanoziva nhu yeZimbabwe kana unotenga mota kuauction haupiwi average price. Unopuwa highest bidder price.
Ko iwo veRBZ vari kuita sei?
Vari kubudisa average price. Vanotora nguva yekubhadhara mari yacho iyoyo. Zviri kukanganisa inonzi auction system. Saka Reserve Bank yakundikana maringe nezvekumanage auction system. Saka CZI kuti ngaivharwe. Zvinova hati kutenderana nazvo isu vana muzvinafundo veeconomics. Zvimwewo zviri kuonzera kuti mari iite chamuramba mhuru. Inawe itaitaona mazuva yese tinongotaura tese kuti nyaya yekupedza mari zhinji vechivaka maroads kuti nyika inovakwa nemene vayo. Chiisa mari mupfumbudza nemucommand agriculture marriage ichiraswa yakawanda muekonomy. Ndo zvekuita kuti chirate itize. Ndo zviri kubuda mugwaro reCZI. Iro riri kukrashwa nekurambwa nekuraswa. Reserve Bank yeZimbabwe.
Iri kuti kudi RBZ.
Vechiti musatiteedzera document iroro. Zvoshamisa manje kuti hurumende iyi iri kuda kufamba yoga here. Handi zvanza zvinogezana wani. Saka ko vatasika papi.
Semaoni renyu paifanira kuitwa sei.
Indaifunga kudai veReserve Bank vanga vane maonero akasiyana neCZI. Vaifanira kudeedza veCZI veBusiness kuti yai mutaura zvematauro. Tinzwe muri kuti dzimwe dzenguva tapesana. Haingaiti nyika yekuti unongonyora gwaro woti get away. Saka inotongwa senyika yacho. Mukaverenga gwaro reCZI vakanyasa kutaura kuti tinoda kuti Minister of Finance nemamwe makurukota ehurumende tiende kuVictoria Falls tinovhara nemurum. Tiyasi kutaura kuti nyika iyi iri kukanganisika sei togadzisa zvinogadziriswa. Ivo vari kuramba kutaura nevanhu saka vada kutonga nyika vari vega here. Iyi ndinofunga kuti iyi ndiyo inonzi wrong turn. Vabata tsoro isingabatwi.
Sei muchidaro?
Haunyorere business. Woti get away sezvavaita zvino uchifunga kuti dzimwe dzengu vachazi kuteera kuti vanoimplimenta mapolicies ehurumende tiisu isusu vanhu nemabusinesses saka mungangama kuti hazvina maturo musazviteedzera isi tiri kupai maideas atinofunga kuti achatibatsira kuti nyika ine mberi tichaitawo zvatinofunga kuiginwa mapolicies acho emo ndatimanikidzwi it's not constitutional to force me to accept what I don't like so refuse mumeasures iwayo senyika yeZimbabwe saka ndofunga kuti hurumende yarasika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta avo vanga vakatarisirwa kuti vauye kuzovhura zviri pamutemo musika weZimbabwe International Trade Fair uri kutanga musi wechipiri opera nemugovera kuBulawayo vanonzi havachakwanise kuuya. Izvi zvinotevera rufu rwevaive mutungamiri wenyika yavo vamwai Kibaki vakashaya nemusi wechishanu. Vakenyatta nemudzimai wavo amai Margaret Kenyatta vari kutarisirwa kutungamirira urongwa wekuchema vaKibaki kutanga nemusi wemuvhuro mangwanani mudare reparamende renyika iyi. VaKibaki vari kutarisirwa kuradzikwa nemusi wemugovera kumusha kwavo kuOthaya kuNyeri County. Vaimbova gurukota rinoona nezveutano vari munyori mubazi rezveutano mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Dr. Henry Madzorera, vanoti vanhu vave kufanira kugadzirira kugara nechirwere cheCOVID-19 nekuti chiri kuratidza kuti kupera kwacho kuchatora nguva. Izvi zvinotevera mashoko ekuti chirwere ichi chave kupararira zvakanyanya kuSouth Africa, iyo inodyidzana zvakasimba neZimbabwe munyaya dzekushanyirana. Bazi rinoona nezveutano muSouth Africa reNational Department of Health rinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwawedzera nezvikamu zvinodarika 13 kubva muzana, kana kuti 13.1% mazuva manomwe adarika. Nzvimbo dziri kunyanya kubatwa vanhu nechirwere ichi dzinoti Gauteng, KwaZulu-Natal neWestern Cape. China, iyo inodyidzanawo neZimbabwe uye inotengesera nekupa Zimbabwe nhomba dzeCOVID-19, iri kutatarikawo kupedza chirwere ichi mudunhu reShanghai, umo mafa vanhu vanodarika 40 mumavhiki adarika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Dr. Madzorera.
Iye zvino taakupinda mu“chando”, saka tofanira kuchenjerera zvikuru kuti tisave neimwe flare up yeCOVID-19 munyika yedu yeZimbabwe. Tiri kuona sezvamareva kuti kuSouth Africa COVID-19 yasimuka zvakare, iri kuwedzera. Ende toziva kuti vanhu vekuSouth Africa nevedu todyidzana zvikuru, pane traffic yakawandisa kufamba tichikosa border. Saka tofanira kuchenjerera kuti COVID-19 iyi isanyanye kupararira muno muZimbabwe.
Kana chirwere chotanga kusimuka zvakanyanya kuSouth Africa, zvinoreva here kuti maborder ombovharwa zvakare, Dr. Madzorera?
Handisi kukurudzira kuti tivhare maborder futi kana kuti tiwedzere maborder controls kwete. Tasvika panguva yekuti tichijaira kurarama neutachionawo. Ngatiitei zvimwe zvese zvinoitika zvatagara tichikurudzira, zvisingabvise maprivileges nemarights evanhu nemufaro wavo nokutambanuka kwavo.
Ndezvipi zvimukapa muenzaniso?
Zvakafanana nokupfeka mamask mumapublic spaces, nyaya yesocial distancing kana tiri muzvitoro tiri pai, nyaya yekugeza maoko nekusanitaiza kuti maoko agara akachena. Tirege kumhorosana chaizvo kuti zviruoko zviya aiwa zvinogona kuparadzira utachiona. Ngatingoitai zvatagara tichiita tisingabatane maoko. Kumariro, kumachechi, ngatimekeshuwa kuti tinochengetedza utsanana ihwohwo, tichipfeka mamaski edu, tisinganyanyi kumbandidzirana tichiungana, asi tichitendera mhepo kuti ivhuvhute. Nyangwe tiri muchechi, mhepo ichivhuvhuta ichipinda ichibuda. Ndo zvezvimwe zvinhu zvatokwanisa kuita.
Ko, nyaya yekubayiwa nhomba yeCOVID-19 yakakosha zvakadii, uye munoona here hurumende ichibudirira kubaya vanhu zvikamu 40 kubva muzana panopera mwedzi wachikunguru sezvayakavimbisa?
Nyaya yekubaya nhomba yakakoshesesa. Ngatirambe tichikurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba. Asi tiri kuona kuti tageti yakasetwa hurumende iyi, though yakanaka zvikuru, 70% tageti yakanaka, asi kuti tibate pakupera kwaJuly zvichatinetsei nerate yatiri kubaya nayo yezvino. Hurumende ngaiite mamatano. Chikuru chiri kushota pamessaging yehurumende ndechekuti havasi kunyanya kutaura nezvekubayana kwenhomba. Vari ngokurudzira vanhu kubayiwaya havasi kupa vanhu information yekuti nhomba yakanakira papi. Hatisati tawana information yakakwana yekuti pamaside effects chii chiri kuitika muno munyika.
Munganyatsotsanangura zvizere here ipapo, Dr. Madzorera?
Vanhu vari kuuya nemastories akawanda emaside effects. Hurumende inofanira kutora the lead kuenda pamberi kutaura nezvemaside effects. Ndo zvatiri kuona izvi. Vanhu vachiuya vachiripota vachikurudzirwa kuti varipote, kuti vanhu vave neconfidence yekuti ya sure hurumende iri kuti baiwe, asi nyaya yemaside effects varogara vakaiongorora vachiisa ziso ravo pairi, uyezve vari kutiudza vachiti painformation. Nyaya chaiyo yokushanda kwenhomba iyi efficacy vanhu havasati va very clear. Tinongoverenga mastori okumaoverseas okuti vazoita mastudies. Hanzi ngatibayai nhomba yechitatu nokuti izvo takaona kuti izvo immunity inenge yadzikira pamwedzi wechisikisi nezvimwe zvakadero. Muno hatina kumbonzwa information yokuti immunity yedu yatiri kuwana muno yakawanda sei, iri kulasta how long, chikonzero chekuti baiwe nhomba yechitatu ndechipi takamirira mastudies iwaya takanzwa kuchinzi izvo pane nyanzvi dzakaita mastudies asati aonawo vamwe saka ndozvinhu zvoda kugara zvichinzwa vanhu izvozvo hurumende ikadero tinobudirira pakubaya vanhu 70% ratiri kuda
vaimbova gurukota rinoona nezveutano vari munyori mubazi rezveutano mubato rinopikisa Residents Coalition for Change Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe zvichakadaro bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nacho vachingori zviuru zvishanu nemazana makumi matanhatu nevasere kana kuti 5468 vanhu makumi matatu nevatatu kana kuti 36 vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vabayiwa nhomba kaviri vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nevaviri zvine zana negumi kana kuti 3,632,110 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zviuru makumi manomwe kubva muzana nhomba yeCOVID-19 panopera mwedzi wachikunguru zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine inoti Russia yatanga kurwisa nemuchadenga nzvimbo yeAzovstal Steel Factory muguta reMariupol mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin vamboudza mauto avo akakomberedza nzvimbo iyi kuti aregedze kuirwisa. Chakadaro sangano reInternational Committee of the Red Cross mashoko kuvatori venhau razivisa nhasi kuti riri kushushikana nemamiriro akaita zvinhu muMariupol umo mune vanhu vasina zvekudya uye vakawanda vakakuvara vasina nzira dzekubuda muguta iri sangano iri rati rinoda kupiwa mukana wekubatsira vanhu ava mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti vari kutarisira kuita musangano muguta guru renyika iyi reKiev negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken uye gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica zvakare vaLloyd Austin vanhu vanga vachigadzira mafuta ezimotokari zvisiri pamutemo vanodarika makumi masere vafa muNigeria nhasi panzvimbo iri pakati pematunhu anoti Rivers neImo mutauriri wesangano reNational Emergency Management Agency Rafiyani Nanji vati vawana mitumbi yevanhu vakatsva vakati vari kutarisira kuti pane vamwe vanhu vakawanda vafa vatori venhau vanoti vanofungidzira kuti vanhu vanodarika zana vafa mumoto uyu iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti youth forum muchirongwa chedu chanhasi tine hurukuro nemunyori anoona nezvemutemo musangano reZimbabwe National Students Union kana kuti zinasu vaBoris Tadiwa Nashe Muguti nezvenyaya yekuwedzerwa kwemari dzezvikoro zvepamusoro-soro
zvikoro zvikasvika pakunovhurwa pasina chagadziriswa pasina chaitwa nyaya ingori pachena vadzidzi vazhinji vachawanikwa vachinogumira munzira nechikoro chavo vachawanikwa vachinotadza kupedza zvidzidzo zvavo nekuti vabereka havasi kukwanisa kubhadhara mari dzakawanda kudaro
asika padzimwe hurukuro dzatakaita pano pastudio 7 takanzwa vamwe vakuru vezvikoro zvikuru sei kuGreat Zimbabwe University uko vachiti vakagadzirira kutaura nevana vechikoro kuti vaone kuti vangabhadhare mari sei muchidimbu muchidimbu izvi ndo zviri kuitika here muzvikoro zvose zvepamusoro-soro
zvikoro zvizhinji hazviri kutambira nyaya yenhaurirano ndomamirira zvakaita zvikoro zvizhinji mayunivhesiti nemakoreji mazhinji haasi kutambira nyaya yenhaurirano nyaya yekuti yaititaurira nenyaya yekuti ngatiitei mapayment plans timbofanira kubhadhara padiki padiki sekuwana kwatinoita tichizopedzisa mayunivhesities mazhinji nemakoreges mazhinji ari kuramba nyaya iyoyo ndiyo imwe nyaya yatikatoisa mutsamba yatikanyora kudare reparamende tichiti kana zvichigona paonekwe zvinoitwa kuti mayunivhesities nemakoreges mazhinji akwanise kunge achinotambira nyaya yekutaurirana nyaya yemapayment plans kuti vadzidzi vakawanda vange vachiwanawo kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo
makanyorawo tsamba yenyunyuto kudare reparamende mukatsanangura kuti yanga iri chaizvo
tsamba yatikaendesa kudare reparamende nemusi wechina
itsamba yenyunyuto inoratidza kunyunyuta kuri kuita vabereki pamwe chete nevadzidzi kuburikidza nekukwira kwakaita mari dzefees muzvikoro zvepamusoro zvinosanganisira macolleges nemauniversities. Tinotarisira kuti dare reparamende richagara pasi rodzeyawo nyaya iyi zvionekwa kuti zvingafambe sei kuti maridzi dzikwanise kuiswa pamaridzi inokwanisa kubhadharika neruzhinji rwevabereki vedu tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika yedu munyika yezimbabwe pari zvino. Tinotarisira zvekare kutsamba ichaita kuti tiwane mukana kusisiwa miriro vadzidzi wekugara pasi toitawo nhaurirano dzine musoro negurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro vamoni murwira.
Asika gurukota redzidzo yepamusoro-soro muzvinafundo murwira vari kuti hapana mari dzechikoro dzakakwidzwa. Vachiti mukatarisa mari dzaibhadhariswa muna 2014 pachishandiswa chikero chedhora rekuAmerica ndo dzimwe chete dziri kungobhadhariswa.
Zvinonetsa kuti tinge tichinofananidza mamiriro anga akaita zvinhu mugore ra2014 nemamiriro zvakaita panguva ino mugore ra2022. Mugore ra2014 vashandi vazhinji kusanganisira vashandi vehurumende vakange vachiwana mari dzavo dziri kurudzi rweUS kuUnited States dollar mari yekuAmerica. Pari zvino vashandi vazhinji kusanganisira vashandi vehurumende havasi kukwanisa kunge vachiwana mari dzavo dziri kuUnited States dollar, vari kuwana mari dzavo dziri kurudzi rweRTGS. Saka zvinhu zvinonetsa kuti tinge tichiwana vamune murwira vachiedza kufananidza nguva ya2014 nenguva yatiri izvozvi yekuti vabereki vedu kusanganisira vashandi vehurumende vanove vabereki vazhinji vevana vanowanikwa kumauniversities vari kunhonga svosve nemuromo.
Semaonero enyu dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo?
Chekutanga, hurumende yedu yemuzimbabwe inofanira kunge ichiendesawo mari yakawanda kune zvedzidzo, kwete kuti mutoro unge uchizowandira kuvabereki vedu kunge vachiendesa mari yakawanda kudzidzo. Tichatarisa pachibvumirano chakaitwa nenyika dzemuAfrica kuSenegal kuDakar, zvakavirirana izvo kuti mari inokwanira kuita 20% yebudget inofanira kunge ichienda kune zvedzidzo. Asi tinoona vamutuli ncube vanove gurukota rezvemari munyika muno vasingaiti izvozvo, vanonoisa mari iri pasi pe15% kune zvedzidzo.
Asi chii chamuri kukurudzira kuti chiitwe chiripo ripocho nehurumende kugadzirisa dambudziko iri?
Pari zvino tinoti vamurwira ngavakwanise kuona zvavanoita kuti mari dzideredzwe dziende pamari dzinokwanisa kubhadharwa neruzhinji rwevabereki vedu ndokuti dzidzo yedu ienderere mberi zvakanaka pari zvino, uyezve vakwanise kuita nhaurirano nemauniversities nemacolleges kuti anga achitambira mapayment plans vabereki vedu vagone kubhadhara mari pashoma nepashoma chekuwana kwavanenge vachiita. Ndozvega zvingaite kuti dzidzo yedu ienderere mberi nemazvo.
Munyori anoona nezvemutemo musangano reZimbabwe National Students Union vaBoris Tadiwa naShemuguti vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Vatereri tinosangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ngatinzwe kubva kune umwe mupereri wedu.
Vawande makadii. Makadii vatereri mose mose veStudio 7 munofarira chirongwa chezvechitendero.
Aiwa, ini ndiri nani? Ndiri kutaura nani?
Zita rangu ndinonzi George Mashipe.
Tinokutambirai vaMashipe. Tiudzei kuti mungabatsirwa sei.
Ndaitawo mubvunzo uri kundinetsa pauri kuna Mateo chapter 5 pavhesi ya29 navhesi ya30. Pavhesi ya29 pane mashoko anotaura achiti, kana ziso rako rerudyi richikutambudza kana kuti richikugumbusa, uri bvise urirashire kure newe. Havesi ya zeti potaurwa waru woko. Saka ndaida kuziva kuti ishe Jesu. Apavaireva ere kuti iziso chairo kana kutiru woko chairo kana vane shumwe zvavaireva. Kana riri ziso chairo. Chii chino tadzikwa neziso rerudyi. Chisinga tadzikwe neruboshwe. Chino konzesa kuti rerudyi rogari bviswe. Sei Jesu asina kuti abviswe ese ari maviri. Number one. Number two. Kana kuri kwekuti iziso raichokwadi rairehwa kana ruoko chairo rwairehwa. Ko sei tisati taona munhu mumwe chete zvake atabviswa ziso kana ruoko nokuti ruri kumugumbusa. Ko alright, kana zvisiri izvozvo zvairehwa naJesu, saka ishe Jesu vaireva chii chavaifananidzira neziso, chavaifananidzira neruoko rwerudyi. Ipapo ndopandoda kubatsirwa vahwande.
Tabata mufundisi Kenneth Mutata kuti vatibatsire. Chino kukumbira kuti mubatsire vamushipe nemubvunzo wavo uyu Reverend Mutata.
Va George Mashipe vari kuvhunza mubvunzo wakakosha kubva mubhuku raMateo. Mavara echiGreek aripo anoti kana munhu ziso rake richimugumbusa. Vara rinoshandisiwa rinodudzigwa rechirungu kuti stumble, asi vara iroro pane dzimwe nzvimbo rinoreva kukundikana kana kuti chivi. Saka rinoti kana ziso rake richimukanganisa ngaari bvise. Inyaya inoshandiswa kana vanhu vachitarisa zvinyogwa zvenguva inonyogwa bhuku raMateo kuti hakusi kunyora kwakajairika. Rinoshandisa yatingati extreme language. Vanoongorora literature inguva iyoyo vanoona kuti zvakanyogwa mubhuku iri pamvhesi irori zvakasiyana nemanyorego anoitwa mamwe mabhuku enguva iyoyo. Vanozoongorora kunyora kwaJesu vanovokutaura kwaJesu apa vanoona kuti pakashandiswa mutauro wakavandika kana kuti yatingati hyperbole, nzira yokutaura nayo kuti vanhu vavhunduke zvikuru nenyaya yakakosha inenge yaiswa pamberi. Anga asingarevo kuti vanhu vabvise ziso kana kuti vagure ruoko kana kuti vabvise umwe mutezo womuviri umwe mutezo wechisara. Mashoko anotaridza kuti nhau iri kutaugwa pano yakakosha zvikuru zvokuti munhu unofanira kuitora neseriousness yairi kutaugwa nayo. Ndokusaka pachipwa mucherechedzo wakakura kudai unohlisa kana munhu akautarira. Jesu vari kuti tikunde chivi zvinotsvaka mweya wokutarisisa zvikuru zvinhu zvinotikonesa kufamba nzira yekururama. Zvinhu izvozvo tigozvisiya chero zviri pedo pedo nesu zvakakosha zvakaita seziso, zvakaita seruoko, zvakaita senhengo dzomuviri. Zvinotsvaka kuti tizvirashe zvinhu izvozvo kana zvitibvisa pedo naMwari. Kana muchirangarira mashoko anotsinhira mashoko ari kuna Mateo 6 verse 33 anotiwo tsvakai umambo hwokudenga zvimwe zvinhu zvose zvigoedzegwa kwamuri. Nyaya iripo ndeyekuti singwisingwi yomunhu uri kutaugwa naye muna Mateo ndeyekuti unoraramira kutsvaka umambo hwaMwari. Zvimwe zvinhu zvose ozvisa padivi zvinozovuya hazvo. Saka nyaya iripo ndeyekuti hapana chinhu chakakosha muupenyu hwomunhu choungati ichiregai ndirambe ndichitevera ichi choro ndikarasikirwa noumambo hwaMwari. Nyaya iripo ndeyekuti panopuwa mucherechedzo uyu mukuru kuitira kuti vanhu vazive kuti nhau yokururama inotsvaka kuti tisiye zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvakatikoshera vahwande.
Reverend Mutata, tinokutendai zvikuru. Tinoimba kuti vamushipe vanzwisisa tsananguro yamavapa. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe, tumirai maaudio enyu pa WhatsApp number dzinoti 301-919-8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti morara zvakanaka vateereri.
Tinotenda Tanonoka Wande uyezvozvo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Life Choir chine kambo Jesu simba rangu achinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda munhau dzemitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 1, Manika Diamonds 0. Triangle 2, Capes United 1. Bulawayo Chiefs 1, Wawa 0. Cranbourne Bullets 1, Herentals 0. Sezvo nguva yadi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vakuru vakuru vemabhizimisi vari musangano reConfederation of Zimbabwe Industries vari kuyambira kuti zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyika nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika. Mutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta avo vangachitarisirwa kuti vavhure zviri pamutemo musika weZimbabwe International Trade Fair vanonzi havachauye kuZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.